Masangano anorira kodzero dzevanhu nemapato ezvematongerwo enyika aratidzira nhasi muJohannesburg, South Africa, ndokunosvitsa gwaro rekukumbira kuti kuve nemusangano uchaziva nyaya dzemhirizhonga yemudzimba iyo anoti yatsviriridza muAfrica. Asi amai Sihle CBC, avo vakavamba sangano reKwanele Foundation iro ranga rakatungamira masangano nechitsama aratidzira nhasi, vanga vakambovimbisa kuti vachasvitsa gwaro renyunyuto kudaro rePAP maringe nezvipomerwa zvamambo Charumbira. Pavakaenda kumasvingo svondo rakapera nechinangwa chekuda kusvika pamwongo wenyaya iyi, amai CBC vakange vati kuchaiswa gwaro renyunyuto kuPAP rinokurudzira kuti mambo Charumbira vasuduruke pazvigaro zvose zvine chekuita nesangano iri iro ravanove ndivo mutungamiri. Mambo Charumbira, avo vanovazve mutungamiri wekanzuro yemadzimambo eZimbabwe Council of Chiefs, vakatarisana nemhosva yekubata muzukuru wava nemakore makumi maviri nemanomwe nemwero usina kukodzera kana kuti sexual assault pachirungu. Sekutaura kwemapurisa, chiitiko ichi chinonzi chakaitika nemusi wa31 Kurume gore rino, nenguva dzekumasikati apo mudzimaiwo aibva kwamutare achienda kuHarare akananga kwamai muGabe Secondary School kumazowe kumakwikwi egakava evana vedzidzo yesekendari. Asi pakuratidzira kwazvoitwa muJohannesburg nhasi, amai CBC vari waimbwa vakaviga mupini ndokuisa gwaro ranga richikumbira kuti PAP ironge musangano uchasanganisa masangano anorwisana nemhirizhonga yemudzimba kubva kunyika dzose muAfrica.
To establish a pan-African gender-based violence and femicide summit.
Tiri kuda kuti papi ironge musangano uchaita kuti masangano anorwisana nemhirizhonga yemudzimba mukondinendi yese tisangane pamwe chete, nekuti maparamende epapu ndiwo ari kushungurudza vanhukadzi. Saka musangano wakafanirwa kuitwa nechimbi chimbi.
Kunyange hazvo gwaro renyunyuto iri risina kutarisana nenyaya yamambo Charumbira, baba vanyakumangara vatamuka majaya vati zvaitika kuSouth Africa zvinova pachimbo vachiti vava namunyaradzi.
Movie yatogwa neGBV kai iri very very supportive because kuZimbabwe they are quiet and South Africa is making noise. Saka apa zvatibetsera chaizvo, tafara stereki.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu vatendaimbofana vati zvaitika nhasi zvinoratidza kuti utungamiri hwenyika dzemuAfrica haudi kufumurwa kunyange watadza.
Vangaenda havo nemapepa avo vachiti ngati zvatizvifariri dai munhu waongororwa, asi tinotoziva kuti hapana zvinoitiwa, ndokuti kana munyika macho imomo mutemo tinotoona kuti inoshandisirwa kune vasina mari, vasina masimba, asi vane masimba vanongosiyiwa zvakadaro. Saka nyaya dzekusexual abuses dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi nemashefu aya ndoni kwadzinoenda kwakati tsvekete, ndekuti vanhu vanodzivirirwa vanotoonekwa kuti ava ngativasiye vachiita zvavanoda vachityora kodzero dzevanhu madiro.
Studio 7 ana ukwanisa kubata mambo Charumbira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika kusvika taenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti nyaya iyi yasvika papi. Asi mamwe masangano enhau dzepadande mutande ari kuti mambo Charumbira havana kumbobvira vapomerwa mhosva yekubata mudzimai uyu nenzira isina kukodzera, achiti mashoko aya ari kutenderedzwa nevanhu vakanangana nekusvibisa zita ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Shingirai Madondo.